Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 7 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vachiri 34 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Studio 7 inotaura nemurume akapora kubva kuchirwere cheCovid-19.
COVID-19 yatoita kuti upenyu hwedu hutooma kudarika zvavanga uri. Kwava nemirako here inoita kuti isu tichikwanisa kuti takukwanisa kuchiya kubasa mazuva akakwana. Chaimbotitadzisa kuuya kubasa muna December last year, muna January this year kusina COVID. Tazoita kuti tichikwanisa kuuya nekuti kwane COVID chii chachinja.
Vana mukoti voramba vakatsika madziro padanho rekuenda kubasa kwemazuva maviri chete pasvondo. Makakatanwa oramba achienderera mberi mubato reMDC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano richiri kuti vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika vachiri 34, vafa vari vana uye vapora vari vashanu. Vanhu vavhenekwa munyika yose vadarika zviuru 10 kana kuti 17,000. MuAfrica yose vanhu vabatwa nechirwere ichi vachidarikawo zviuru 40 kana kuti 49,000 uye vafa nechirwere ichi vachisvika chiuru 950 kana kuti 1,959. Mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kubazi resangano rinoona nezvezvirwere reAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vapora kusvika pari zvino muAfrica yose vanosvika zviuru 10,315 kana kuti 16,315. South Africa neEgypt ndidzo nyika dzine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica yose. Pasi rose chirwere ichi chabata vanhu vanodarika 3,300,000 ezviuru. Uye vafa nechirwere ichi vadarikawo 260,000 ezviuru kana kuti vadarika 260,000. Pavanhu vashanu vanonzi vapora kubva kuchirwere cheCovid-19, vana vacho imhuri yavasosa kudya ava nemakore 52 ekuberekwa. Vasa kudya vanofungidzira kuti vakabata chirwere ichi apo vakaenda kuDubai. Vasa kudya nemhuri yavo vanogara kuruwa mudunhu reMashonaland East. Blessing Zulu Studio 7 abata vasa kudya kuti tinzwe zviri kuitika.
Ndinofara kuti kutaura nemi panguva yakadai nichikudza kuti takapora semo nemhuri yangu yese. Totenda Mwari wamasimba ose wakatiporesa kwakusogona kwedu asi dzadziri nyasha dzaMwari. Nyango yes, my daughters were there, but trotenda Mwari, Mwari ndiye mukuru pane zvinhu zvose. Sandrotenda panguva ino nemhuri yese yeZimbabwe yakandinamatira nevese vakandibatsira vakutendai panguva ino kuti aiwa sisu semhuri takapona. We are now negative 100%.
Mungatiudza kuti vana chiremba vakaita sei chaizvo kuti vazosvika padonho rekuti imi hamusina chirwere ichi kana kuti muri negative?
Ndirotenda nemumubvunzo iwoyo zvinoitika ndezvekuti mutemo from who unoti izvoni munhu kana warwara watestwa positive unofanira kana wakunzwa kuti waright unozotestwa kairi kekutanga otestwa unongotora futi ma samples oende sa laboratory otestwa again one kote wa uchiri positive kote wa negative sa apa takatestwa kekutanga we were negative wakazo yake chitu after 3 days tikatestwa again tikaoneka tiri zve negative saka ndipo unochinzi wapora saka takachiudzwa nema doctors zvanzi aiwa ma test esa takuita ike chitu ese ari right muri negative saka mapora mesese muri saka muri kuona tiri paine 5 wanhu wakapora ini nemhuri yangu tiri 4 nemumwe asi isusu tiripo tese tiri 4 pa 5 wakarecava
saka kutaura kuno mese muri kunzwa zviri nani hapana kana pari kudzimba hapo
kana pari kudzimba because zvakatora I think a week after my results abuda takazogara futi 2 weeks tiri mumumba tisikambobudi tichida unaza kuona kuti tasimba zveshuwa here takatotanga kubuda this last weekend musi weSunday ndipo tatanga kuchibuda panze tanasa kuona kuti tafit
avanga vari vasosa kudya avanoti vapora kubva muchirwere checovid-19 vachitaura vari parunare kuruwa naBlessing Zulu Studio 7. Sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA rinoti nhengo dzaro dzicharamba dzichishanda mazuva mairi chete pasvondo kusvika zvichemo zvadzo zvagadziriswa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera magwaro akabuda mushure memusangano weHealth Apex Council, hurumende ichiti vakoti vanofanirwa kuchienda kubasa mazuva ose vanotarisirwa sezvo nyika iri mushishire kurwisa kuparara kweutachiona hwecoronavirus. Mutungamiriri weZina vaEnoch Dongo vati izvi ndizvo zvavakaziviswa pakaitwa musangano wevashandi vezveutano asi vakati havasi kuzotevedzera chisungo ichi. Vadongo vaudza Studio 7 kuti hazvigoni kuti vadzokere kumabasa mari yemuhoro yavo isina kukwidzwa. Vadongo vati chakakonzera kuti vakoti vashande mazuva maviri pasvondo yaive nyaya yekuti hurumende yanga yatadza kuwedzera vashandi ava mari inovakwanira.
Flexible aya hana kungouya akauya after that agreement takutana nehurumende kuti tichashanda mashandire wayo nokuti takanga takumbira mari kuhurumende yaienderana nemari yatatambira before 1 October 2018 tichitinga vatipe mari yedu yechishandisa in the bank rate but hurumende yakati yakanga iri incapacitated kuti itibhadhare mari idzodzo yaita izvozvo sitaka pakabuda option yekuti titaya mazuva mashoma kubasa kuti tiwane mamwe mazuva ekunotsvagawo zvekuita nekutsvagawo kuedza kuwedzerudza mari tonga tichipiwa nehurumende. Zvino zvinhu izvozvo hazisati zvagadziriswa ndakaurirana kuti tinokwanisa kuzongodzoka chete kunoshanda mazuva akakwana kana hurumende yagadzirisa zvinhu izvozvo. Kwabva kwauya COVID-19 hapana chachinja. COVID-19 yatoita kuti upenyu hwedu hutooma kudarika zvavanga uri. Kwava nemirako here inoita kuti isu tichikwanisa kudzi takukwanisa kuchiya kubasa mazuva akakwana.
Vadongo vatiwo vari kushamiswa nedanho riri kuda kutorwa nehurumende iri vachiti zvinokonzerawo kuti kuzvipatara kuve nevashandi vezveutano vakawanda panguva imwe chete vakati izvi zvinogona kukonzera kutapuriranwa kwechirwere checovid-19 zvakanyanya.
Chirwere ichi chirwere chinotapurirana zvakanyanya. Achidi vanhu kuti tinoungana pazvipatara tiungane takawanda mubasa tinotapurirana tigotapurira nemhuri dzedu tigotapurira futi vanhu veZimbabwe. Saka tiri kuti mahospitals anofanira kunga achiita scale down achiita vanhu vashoma pabasa kuitira kuti tinge tine vanhu vanonga vachikwanisa kuzopa maservices kana kuri kuti vamwe vashandi vezveutano vabatira chirwere ichi tinge tine those backup. Saka isu kana hurumende yakuti mwese uyai kubasa mugoungana nezuva rimwe chete mwese everyday muuye makaungana tingazara tese chirwere achazorapa vamwe ndiani.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo savana chiremba vasingawirirani nekuti vanamukoti vashande mazuva mashoma sezvo zvine njodzi kuvarwere, hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa dambudziko riripo rekupa vashandi vezveutano mari dzisingakwani.
Maflex hours akauya nenyaya yekuti masalaries haasi kukwana kuti vanamukoti vaende kubasa. Sanga vagare pasi vagadzirise mari dziri kutambirwa nana chiremba, dziri kutambirwa nemanesis, dziri kutambirwa nemahealth workers ese muZimbabwe. So that means nyaya yeflex hours yokuyeisiwa paside.
Sachigaro wesangano rinoona nezvevashandi vezveutano reHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, vabvuma kuStudio 7 kuti izvi ndizvo zvakabuda pamusangano wakaitwa nevashandi vezveutano, asi vakati havana chekutaura panyaya iyi. Zina yatiwo iri kudzidza kubva kune zviri kuitika kune dzimwe nyika dzekumavirira, uko vashandi vezveutano vari kufa zvakanyanya nekuda kweCOVID-19 nekudara havasi kuzozviisa muna taisireva kana pasina gadziriro yakakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Kanzuri yechinoi iri kumanikidza vanhu vakawanda vanoshandisa zvivakwa kutengesa zvinhu zvavo kuti vatange vapedza kubhadhara mitero kukanzuru iyi kuitira kuti vapiwe mvumo yekushandisa zvivakwa zvavo. Vanhu ava vakanga vapiwa mwedzi mina kuti vabhadhare maresinesi mushure mekunge vasvitsa zvichemo zvekuti vabhadhare mari iyi pashoma nepashoma. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kurerutswa kwakaitwa nehurumende kuti mamwe mabhizinisi avhure munguva ino yekuvharwa kwenyika, vemabhizinisi ava vanoti vari kuomeserwa nekanzuro yavo vachinzi vatange vabhadhara mari dzemarezinesi dzakasara dzose kuitira kuti vabvumirwe kuvhura mashopu avo. Vemabhizinisi ava vanoti sezvo vange vasingashande mwedzi wose wapfuura, hapana kwavanowana mari iri kudiwa iyi nekanzuru, kunyange hazvo pakange paine chibvumirano chekuti vange vapedza kubhadhara mitero mumwedzi wakubvumbi. Mari dzemarezinesi dzinotangira pamadhora mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti $750 kusvika pamadhora zviuru zvitatu nemazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti $3,750 zvichienderana nekuti bhizinesi rei. VaBernard Mwase ava vanotengesa midziyo inoshandisa magetsi vanoti kanzuro inofanirwa kuvarerutsira nekuvapa nguva yekutsvaga mari panguva iyo vanenge vachishanda. VaMwase vanoti zvimwe zvave kudiwa kuti munhu avhure shopu zvawandisa zvakaita semuchina wekutarisa kupisa muviri kwemunhu anenge auya kuzotenga zvinhu.
Chinzi titenge matexting kits chithermometer chiyachi chiri kuita $100, hakuna kwatochitenga nokuti mari yacho iyoyo hatina nokuti tese tatingori mulockdown.
Mumwe mudzimai anoita basa rekugadzira misoro yemamwe madzimai, amai Cleopatra Ratidzo, vanoti sezvo vange vasingashande hapana kwavanowana mari iri kudiwa nekanzuru.
Takunzi tibhadhare zvakare malicense, mashop license, mari yacho toiwanepi? Isi takangovhara just a sudden necovid, mari yacho pasina kana senda patina kana mari. Kata takasungirira kwacho takanga tanzi 21 days, 21 days dzakabereka dzimwe 2 weeks, 2 weeks dzikabereka dzimwe 2 weeks, saka mari yacho tinoiwanepi license.
Mumwe muzvina bhizinisi vaIsraeri Nyandoro vanoti havasi kuramba kubhadhara mari yemarezinesi asi kuti kanzuro inofanirwa kutevedzera hurumende nekumborerutsa kuti vanhu vamboshanda vozobhadhara vawana mari.
Hatisi kuramba nyaya yemashop licenses, but kanzuro dzinofanira kuziva kuti kana hurumende yakastaga payments yemarental zvichazoitwa after lockdown, where do they expect munhu anga asiri pabasi kuti anzi anoona mari yekubhadhara rent? And vari kuti iwo they want the rentals in full.
Asi mutauriri wekanzuro yechinhoi vatichaona mulauzi vanoti vakapa vemabhizinisi mwedzi mina kusvika muna kubvumbi kuitira kuti vabhadhare mari dzose dzemarezinesi.
Regai nditi sekanzuro yechinhoi, like makanzuro ese, malicense tinotarisira kunge achibhadharwa kutanga kwegore. Zvinova ndizvo zvatikawirirana nevemashops edu anooparata muno muchinhoi. Zvakadaro takanga tawirirana kuti cut-off date yedu was supposed to be 30 April, ndopa vaifanira kunge vapedza kubhadhara zvese, which was from January, February, March, April.
Vamulauzi vari kukurudzira vose vanoti vari kurambidzwa kuvhura mashop kuti vanoona bazi ravo rinotevera zvikwereti kuitira kuti vaite urongwa hwekuti vachabhadhara mari yemarezinesi yasara iyi sei.
Sekanzure chinoi tunoti kune avo vakanga vasati vapedzisa kubhadhara malicense ake vanouya ka voita payment plan ne department redu re debt collection. Hapana patikamboramba kuti hapana panoitwa payment plan, sezvo chiri chikurudziro chakaitwa nehurumende tinozvibvuma uyezve tinozvitambira.
Vemabhizinisi vanonzi vanofanirwawo kupfeka mamaski pavanenge vachishanda, kuve nemishonga wekuzora maoko kumunhu wese anenge achipinda mushopu, uye urongwa hwekuti vanotenga vave kure nakure sezvinodikanwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Komiti yepamusoro-soro yeutungamiri weMPC inotungamirwa navaNelson Chamisa yazivisa zvakare nhasi kuti nhengo dzose dzeparamende dzebato iri dzinofanira kumbomira kuita basa reparamende senzira yekuratidza kusafara kwebato iri nekudzingwa kwakaitwa dzimwe nhengo ina dzebato pazvigaro zvadzo muparamende. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato iri nhasi mangwanani, mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance uye vari nhengo yeNational Standing Committee vaJob Scala vati komiti yavo yakabuda nechisungo chekuti nhengo dzavo dzeparamende dzimbomira kuita basa reparamende sezvo ZANU-PF yave kupindira munyaya dzemubato ravo.
Iye zvino maMPs edu tamboti ngambomirai kuwana chokuita neparlament uye nezvimwe zvinhu zvese zvinenge zvine ZANU-PF mukati, tichifamba kuzoti zonokonsulta vamwe vedu kuti tione kuti tozvimisa sei uye kuti pfungwa dzavo dzinenge dzakamira sei panyaya dzokuti maMP edu oramba ari muparlament here kana kuti kwete.
Asi vari kuzviti munyori mukuru muMDCT zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court vaDouglas Monzora vati zviri kutaurwa izvi ndezvemugodzi matsuro.
Mamembers of Parliament akadzingwa aya akadzingwa nezvinhu zvavakanga vakanganisa kumusangano. So muenzaniso vakatora party vakaforma imwe party, bato ravatsvangira iriripo vakaforma rimwe bato. Vamwe vacho vakadya mari yemapolling agents, vamwe vakaba mari yomusangano. Saka vanhu vakatora mari yemapolling agents atingati varambe vachingoita members of parliament. Kune vanhu vedu vazhinji muZimbabwe vakanga vari mapolling agents muna 2018 vasina chavakawana nokuti mumwe munhu akatora mari iyoyo kana kuti akatora mari iyoyo akapa vamwe vake.
Vaskala vatiwo vamonzora vaElias Mudzuri navamogen Komichi vakazvidzinga mubato ravo nekutsigira kwavakaita mutongo weSupreme Court uyo wakati vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo weMDC kuti vatungamire bato iri.
Zvigaro izvozvo zvakatopiwa vamwe, zvigaro izvozvo zvinopiwa naPresident, hazvina kuelektwa kuCongress. Vakapiwa zvigaro zviyana President Advocate Nelson Chamisa. Saka President vari kutsvaka mareplacement. Vanhu vatovapo, chakusara kungoita due process then zvoanonswa.
Asi vamonzora vati danho rakatorwa neNational Standing Committee iri harina zvarinoreva.
Dare reSupreme Court rakatonga rikati iro isusu tadzoserwa kuva vatungamiri vebato. Inini ndakadzoka pachigaro changu cha Secretary General, vakomichi vakadzoka pachigaro chavo cha National Chairman. Zvikanzi Congress dzakaitwa kuunana Gweru neyakaitwa kuBulawayo hadzisi pamutemo. Yakaitwa kuBulawayo yaitungamirwa naMike Kupe, yakaitwa kuGweru yaitungamirwa naWachamisa. Dzese dzakadzimwa nedare, dzakanzi hadzisi Congress. Saka chiutungamiri chine chakabuda ikoko handina basa nekunge tirimo nokuti yanzi haisi pamutemo. Yanzi iri pamutemo ndiyo yakaitika muna 2014, ndokusaka isu tiri vatungamiri.
Vamonzora vati zviri kutaurwa kunzi ivo nevamwe vavo vave kudyidzana neZANU-PF hazvina musoro sezvo vachiti ivo vari kutevedzera zvakaturwa nedare uye nezviri mubumbiro rebato ravo. Munyora anoona nezvemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu vakaudzawo vatori venhau kuti sebato havanei nezviri kuitika muMDC izvakatsinirwa nemushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi
kuvanga kudaro sei havazive here kuti nyaya mutongo uyu wakabva kuSupreme Court akaenda kuSupreme Court pana akambobuda here ari member yeZANU PF hapana ZANU PF yakaenda here kuSupreme Court haina akapila kuSupreme Court ndichamisana nabiti navamwe vake stati sipo zvakare hatinei nechekuita nebato reMDC because kuva kudinetsara kwavo kana kuirana kwavo hazvina zvazvinotibatsira kwevo vanozoti nhasi ZANU PF yapinda pakati pavo nekuti vakuparadzana so vakamboparadzana navaushman nuve 2004 ne 2005 havana kuti izanu here pavakanetsana navabiti 2013 vachivabiti vachinofoma musangano wavo vaelton mangoma vachinofoma musangano wavo naiye jobs kala achinofanga achinofomawo chipato chake che 99 havana kuti dzivose izanu PF iri kuvadaro here
Imwe nyanzvi munyaya dzezvimatongerwo enyika vaConrad Gweru vanoti chichanetsa padano ratorwa neMDC yavachamisa ndechekuti nhengo zhinji dzeparamende dzine zvikwereti zvakawanda zvedzimotokari uye vati vazhinji vavo vanorarama nemari inobva kuparamende Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvimatongerwo enyika dziri kuyambira kuti nyaya iyi inofanirwa kugadziriswa zvine hungwaru mukati nekuti nhengo dzeMDC yavachamisa dzikasaenda kuparamende kwemazuva akatarwa nemitemo inobata paramende dzinodzingwa muparamende zviri pamutemo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
vakuru vakati pafa munhu apashaike muroi Izvi ndizvo zvave kuitika mubato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa Zvichitevera kudzingwa muparamende kwenhengo ina dzebato iri dzichinzi hadzichatevera zvido zvebato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora, pamwe nasachigaro weZANU PF mudunhu reNorth America zvakare vaRegis Charumbira. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti vanoti kudii nezviri kuitika mubato ravo.
Tivana veMDC Alliance hatisi kuvhunduka kana kutya hatisi kushaya hope tiri kutorara hope dzerusvava chaidzo nezviri kuitika izvi nekuti tiri kuziva kuti inyaya yeZANU PF inoita zvechikunya nguo zvekuti inokonzera mhirizhonga mumapato anenge ari muZimbabwe
vacharumbira manzwa zvataurwa navadzokwa izvi munoti
ina handikuoni kuti ZANU PF iri kunzi iri kuita involve itself pa nokuti Supreme Court is an independent body toona futi isusu kuti zviri kuitika chaizvo chaizvo zviri kuemaneta pakafa vatsvangira ivo vachamisa pakafa mukuru wavo havana kugara pasi navakupi nevamwe vakuru veMDC kuti vawirirane kuti choita sei from here saka nyaya iyi vajonga iyi nomukoma wangu vari panapa I think tikambobudisa ZANU PF mumutambo uyu tomboregedza mutambo umbotambwa game yacho ngaimbotambwa neMDC Alliance neMDCT kana vaida kuti zvinhu zvinyatso kufamba ngavapedzerane
chinzwe kuna vadzokora sei vadzokora muri kuti ZANU PF ine chekuita nenyaya iyi
ZANU PF ndiyo yakavhura mataredzi mhosva anga akavharwa panguva yakango kuine lockdown panze pekuti ZANU PF nehurumende vakonsentrate kubatsira vana veZimbabwe panguva yeCovid-19 sezviri kuita nyika dzose dzepasi rose ivo vakanovhura makotsi aianga akavharwa kota haina kuvhurwa naTokozani Kupe haina kuvhurwa naMonzoro yakavhurwa neZANU saka unobva watoona kuti urwoko rweZANU ruripo ipapo iko zvine zviparamende yanga yakati jona yanga ifanira kudzoka kuzongotaurira vanhu kuti takuenderera mberi nekwaadjona kana nekuvhara asi panze pekuti pataurwe nyaya iyoyo chete pakabva pangoiswa nyaya imwe chete yekudzinga vatungamiriri vedu saka unongoona chero bofu rinoona rega kuti ZANU PF iripo iri kukonzeresa ndosaka maona nhasi patorwa danho rekuti takutotaura kuti nevacho varimo muparamende ngavachibva vabuda tione kuti ZANU PF inoramba ichitonga here ichitonga nyika inenge isina parame
vacharumbira
ndezvaikwanisika kuti MDC Alliance ishande nebumbiro remutemo weZimbabwe constitution of the country saka indiri kuona kuti MDC Alliance ndo pati iri kukonzeresa maproblems muZimbabwe one iri kukonzeresa nyaya yemasanction MDC Alliance iyoyi leader wayo akajamba magrave akajamba marinda akatora hukuru parufu akatotanda kubotso Chamisa ndoku saka mchona kuti mucharamba muchinetseka kuMDC Alliance because kusika madzokera mirai kusika madzokera kuti zvinoitwa sei culturally. Munoziziva imi kana mukuru acha hamutori imi inheritance nepost, munofanira kugamuchidzwa. Ndo zviri kuita kuti murambe muchiona kuti mucharamba muchinetseka, even zvese zviri kuitika muZimbabwe right now.
Vadzokora mashoko enyu ekupedzisira pane zvataurwa navacharumbira.
Vacharumbira ngavaregedze kupinda mudzimba dzevamwe vachinododomesa kunge vanoziva zvakaitika kuMDC. Vachamisa vakapinda pachinzvimbo zvakanaka-naka zvisina mukara akamboona tichishandisa kumbiro remutemo wedu.
Saka chaneta rasiri.
Regai nditaurire kumhuri yeZimbabwe kuti vachamisa. Vakaedza vaedza nepavanogona kubva zvavakapinda kutambanudza ruoko rwavo kuzanu PF nekuna vaEmerson Mnangagwa kuti tishande pamwe chete
vaveZimbabwe.
Mnangagwa neungongongo hwake ari kuramba kutambira ruoko
irwo.
Mirai vapedze, ndiri kuuya kukupai last minute, kwasara 30 seconds.
Saka ndozvaakutoitika pano.
Vacharumbira 30 seconds.
Ini ndoti sebato riri kutungamira Zimbabwe isizi toti pasine hondo. Woga woga unoda kuita mhonga mupopoto hwokukonzeresa disability muZimbabwe. Mutongo wake wakatogadzikwa uriko shamhino munyu yakamirira vanhu vanoda kunetsa vaida kukonzeresa shamhiyo iriko. Saka kana vanhu vachida kuti toda kuita zvehondo, toda kuudzai kuti government of Zimbabwe.
Musaise mashoko mukanwa mangu.
Vanga vari Sachigaro veZanu PF mudunhu reNorth America varegis charumbira vachitaura vari parunhare muEdmonton kuCanada. Manzwo zvakare kubva kuna Sachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vachitaurawo vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Mamiro akaita zvinhu kuvanhukadzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana, uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi huwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Studio 7 yaita hurukuro nemurume akapora kubva kuchirwere cheCOVID-19. Vana mukoti voramba vakatsika madziro padanho rokuenda kubasa kwemazuva maviri chete pasvondo. Makakatanwa oramba achienderera mberi mubato reMDC. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@uanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.